Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitevenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 1 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingadi kuunganidza mari kana kubhadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package.
Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzavo dzemihoro.
Saka mutemo uyu zvauruda kuita uruda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized court muchirungu, kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo.
Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nemamwe makambani akazvimirira vari kupedza kana gore vasina kubhadhara vashandi. Izvi zviri muongororo yakaitwa nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Izvi zvavewo nemakore zvichiitika. Tabata mukuru weLeaders Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingadi kuunganidza mari kana kubhadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package. Saka nokudaro vanongosiya zvinhu zvakangodaro, vashandi vachingouya ivo vachingorambawo vakangonyararawo kuti vataudze vashandi kuti hapasina chokuita pano. Havachagoni kutaura nekuti vanenge vachitya kuti vashandi vanezenge vachida zvakare kuti vapuhwe mari yekupatsanurana iyo retrainment package. Tandodambudziko, saka takazvitaura takazvibudisa kuti pave netaurirana pakati pehurumende, pakati pevashandirwi nevashandi nemapazi anovamirira kuti vaone kuti vagoita sei kuti vanhu varerutsirwe upenyu hwavo nokuda kwenhamo iyoyi yavanga vakatarisana nayo.
Ko, vashandi vanokwanisawo here kuenda kumatari aya evashandi kana kuti kuna ana labour court? Pane chiri kubuda here nyange vakaenda ikoko?
Hongu vano vanogona kuenda vachinyunyuta, asi sokuzva kwenyu matare enyaya idzi anotora nguva yakareba chaizvo. Saka naizvozvo sekuzva kwenyu zvakare, kumatare hakuchanyatsotariswa zvinhu zvakanaka nokuti matare ndiwo ari kutoita mitongo yokuti vashandi havafani kutotarisa kuti vanopiwa chiri. Pane utongo hwakaitwa panyaya yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimend kampani, ndo zvakataurwa nemakoti. Pane majudgments maviri akaitwa, yokutanga yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimend kampani, yakanzi iyo vashandirwi havana kodzero yekuti vange vachitsvaga mari yokupa vashandi kuti vatsaudzane iyo retrainment package.
Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Leaders Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Bato reZimbabwe People First rinoti vakuda kwaShe Basikiti ndivo vari kutungamira chirongwa chekutsvaga mutungamiri webato iri mutsva kutsiva Mai Joyce Mujuru vakapesana navo. Mukuziya nyaya iyi, Tabata mumwe mukuru akavamba bato iri vaDidmas Mutasa.
Hatichikungotarisa, hazvisati zvapera. Pane ka small committee kakaiswa pamberi kuti katarise kachitsvaga mutungamiri akaswatuka uyo tinozopa mabasa nemasimba ekuti atungamiri musangano wedu. Kachipo kakomiti aka akasati karipota ba.
Munga tarisire kuti vangapedza rini?
Probably within the next 2 days at least.
Asi ndeyapi mamazita ari mudariro amambo nzwawo tisingataure kuti ndingi ndiari kudiwa varatidza chido ndanani
munorebudza committee yacho nekuti sekutaura kwandiruita havasati vatipa report
o and anichibvunza varikuda kutungamira kuti pane vanga vamamanzwa here kuti vanga vakanda nguwani mudariro
wa blessing terera inyasinzisise pane wakataurirwa kuti kana muchida kuita kutungamirirwe Zim people first. Isai mazita enyu kukomiti ii yakatunga miziwa na wabasket. Iyo komiti yacho. Ndiyeru kutoziwa higi na ndizi. Ndozo toziwa. Ndika nanda piwa o report yacho.
Ko, asi mchirugu indirambere rimjita na urano ne mamwe mapato kuti muumbe mbata nizo kana otimurugu mirira otimutange mawana shakari mwe mtunga miri.
Tukutaurirana nao tukutaurirana na mamwe mabasi mapato ya opposition.
Mumwe mukuru webato reZimbabwe People First Didmus Mutasa vari parunare kwarusape. Dare reparamende ririkutarisirwa kutanga kuzeya svondo rinouya kuvandudzwa kwemabatirwo anoitwa dzimwe nyaya kumatare. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti iyi vaZiyambe Ziyambe vanoti zvakakosha zvikuru kuti mabatirwo enyaya kumatare avandudzwe.
Tanga tichitenderera Zimbabwe yese tikazopedzisira taakukadoma. Tiine mitemo mitatu yatanga tichiongorora nezvayo yatanga tichida kunzwa mafungiro evanhu. Wekutanga wachona uchinzi Judicial Laws Amendment Act wanga uchitaura maererano nekuti macommercial disputes kana kuti nyaya dziyaidzi dzekuti tinenge tine zvikwereti zvatinenge takakweretesana taakuda kunomhanara dzofambiswa sei kuti dzinge dzichikasira kuti dzinge dzichitongwa. Saka mutemo uyu zvauri kuda kuita uri kuda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized courts muchirungu kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo kubva kwaitawo criminal division kwaita family law division kwaita mining law division kuitira kuti nyaya ikaita mune muchizivwa kuti kune maspecialized judges anodhira nenyaya idzodzo zvinoita kuti dzikasike nekuti munhu anenge asingochinja-chinja zvaari kuita. Chimwe chadziri kuda kuita kuda kunge dzichiunza inonzi muchirungu virtual sittings ecourt zvichireva izvo kuti iwo unenge usisaende kudare toti kana kuti kunotonro uri muhofisi mako kana kuti kwagweta kwako unogona kutumira madocuments vekukoti vaya vakatambira pane zvichagadzirwa kuti zvinge zvichitambirika electronically vanobva vaasevha kune munhu uya waune chikwereti iyo bva responder. Judge anenge basa rake rinenge riri kuona kuti munhaurwa dzenyu mawirirana here obva apa judgment.
Vamwe vagare vakapa pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo uyo ndevekukadoma. Muzvari Serenzi Yabhachi mumwe mugaro wemunzvimbo iyi vanoti vanogamuchira kupatsanurwa kwekutongwa kwemhosva dzine chekuita nezvicherwa nedare rimwe chete nevatongi vakatsaurwa sezvo zvichiita kuti nyaya dzakaita seyavo dzikurumidze kutongwa.
Kusapota honya iyo yemakots especially nezvemaino kuti munomanyanyo kuwanda madisputes emaino titorwa neimwe issue yekutoti nyaya yakande 2015 up to now iri kukota isati yapera but iri kutoti dzvinyirira saka kana zvakuitwawo tozvitigira ndofunga zvichaita kuti madispute apera kaona.
Izvo zvinotsigirwa navaCharles Kagogo vanoti mudunhu rekadoma mune nyaya dzakawanda dzine chekuita nekutorerana nzvimbo dzekuchera goridhe kana kuti maclaims. Vanhu vakapinda musangano uyu vakashamisika kuti mutemo haubvumire kuti mutongi wenyaya apedze mwedzi mitanhatu asati atura mutongo. Imwe nhengo yekomiti iyi muzvare Jesse Majome vakaudza vanhu kuti paramende inoshushikana zvikuru nenguva inotorwa nevatongi vematare vasati vapa mitongo. Muzvare Majome vanoti nguva iri kutorwa nevatongi vasati vapa mitongo yakawandisa kudarika mwedzi mitatu yakatarwa nemutemo.
Hapana mutongi wenyaya anogona kunge ari judge kana kuti ari magistrate anobvumidzwa kubvira paanonzwa nyaya vanhu vobuda mukoti agare asina kupa judgment kana mutongo wake zvinoda zvichidarika 3 months havabvumidzwe zvachose asi pozonzi ngati chipamwe Africa 3 months asitobvumidzwa zvachose chose chose kuti papedze 6 months
vakawanda vanoti mabatirwo enyaya akavandudzwa mhosva dzinenge dzokurumidza kutongwa kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 kukadoma ndini Ata Chigoriwa
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nezveupfumi nasi tiri kutarisa matambudziko opinda munyika yekushomeka kwemari yemabond notes nedhora rekuAmerica kunyange hazvo vakawanda vange vachitarisira kuti kutengeswa kwefodya kuchabatsira nyika zvakanyanya mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisawo paInvest of Zimbabwe
Mare muZimbabwe sekutaura kwetakaita kuti vamangudya vakaparura chirongwa chebond note ichanetsa zvikuru ndio zvitakuona zvanga zvichatobuda sekudaro dambudziko rakisina kuonekwa nehurumende panhau yebond note ndeyekuti wechionza mare isiri mare tingati fake money sebond note inondodzinga mare inofanira kunga irimo mare inoshafana shoda munyika sekuti US dollar kutaura kunoko vanhu havasikwanisa kuwana mari kumabhengi maATM haana mari ukaenda mubhengi macho hamuna mari ratava dambudziko rawira nyika nekuti vanhu vanoenda nemari inobva kunze kwenyika mainvestors yatingati offshore financing vari kutya kuti mari dzavo dzinokwanisa kusara dzanyora muzimbabwe nekuti bond note richiprindwa hapana transparency tingati transfer pachivatirongwa hazvina kujeka kuti mari yaprindwa yaamare vamanguja pavakaparura chirongwa chebond note vakatsanangura kuvanhu kuti tichazoisa committee changa ichitarisa kuti mari yaprindwa yakawanda sei ichiudza vanhu nanhasi vakanyarara kunyarara kwavo chezvinotyisa nekuti vanhu vanonga vakupindura dzimwe dzenguva vari kuprinda yakawanda ivo namwari ndo vanoziva kuti mari yavaprinda yawanda sei yapinda mumaketi munhu ichiunza mari kubva kunze kwenyika tingati offshore financing anobva atanga kutyora dzimwe dzenguva mari yangu ichapesera nyora kuti kwavo saka mari iri kuita shoma mumaketi nekuti mari muenzi yatinayo muenzi hatiiprindi inotouya semuenzi saka muenzi anouya kwaasikati akaziva kuti kumusha kwamugano kunorohwa munhu kune varoi haui saka ndo dambudziko tinaro right now ende chaakonesa ndechekuti nenhau yekuti vanhu vari kuda kunotenga zvinhu kunze kwenyika sekuti kusouth africa bond note harishandi irori ndiro rawanda mumaketi zvinova zviri zvinotyisa
saka vanhu vari kuita sei nedambudziko rapinda munyika iyi
saka vanhu vaakuti kana uchida kunotenga kumashopu ayani hatingati mainformal sectors oyo kunanamupedza nhamo oyo kumatakshop oro kumabhero kungava kuti kusiri formal sekwana ukene kana tm waakusvika nebond note rake kana riri $100 rakunzi ra80 radiscoundwa radererwa simba nekuti vaida kutora dollar vaendera South Africa vanoti vanotenga saka izvozvo zvaomesa upenyu hwevanhu zvakanyanya ende zvaipira zvaitangira panguva isiri iyo gore rechikutanga dai zvaakuitika kuna November December dai dzimwe dzenguva tamburi fambei manji dambudziko rakunza kuuya ende riri kuitika patiri kuwana fodya ichitanga kupinda kare kare zviya fodya yaiwanza kuita mare yakanaka inopinda munyika kuti vanhu vese vaiva sokuwana nguva yefodya yasvika
kose zviri kudaro pari zvino
sine kuti mainvestors ivaya futi vanoinvesta muzimbabwe chitye kuti dzimwe dzenguva tingazonyora mari yedu zvavakaita kuta July gore rakapera kunyanya kufodya uko vakatanga vakaadvanza mafarmers mari nemaraw materials mainputs saka isusu tiri kupembera kuti taakuita mari inosvika kuma $800 million gore rinere fodya hatiri kuibata mari iyoyo haizozochinja mamiriro eupfumi hwenyika panyaya yerequidity nekuti mari yacho yakatouya kudhara imwe yacho muna July August sekutemba yanga yachiuya ari mainpool kuvarimi varimi vava kutengesa fodya navo vakutanga vatorwa mari yavapiwa kudhara saka panozopera zuva tokwanisa tausana ne $400 million $300 million saka dambudziko remari ndo raneta rekuti panondoda kuti hurumende inyatse kufungisisa zvakasimba kuti zvinhu zvisikatisidziri mari kunze kwenyika zvisaramba zvichitaurwa nezvazvo vatitoti zvisapembedzwa nyika ine dambudziko ratinari rekuti vanhu vari kutichenda gwinyira kana munhu atanga kuridza ngoma yake kunyange ichinyangadza vanhu ngoma yake achitoregera kuiridza saka vafanira kutarisa kuti zviri temporary yacho ichapera rini vakati temporary saka tiri kuvabatirao here vakaanaunza kuti richapera in 3 months semuenzaniso zvinoonza mamwe mafungiro ari nani kuvanhu vachaunza mari munyika
ko vamwe vaasirika vana muzvinafundo munyaya dzezveupfumidzi Dr. Mugano vanoti ko Zimbabwe yadii kungodhinda mari yayo yega panoita dambudziko rakaita sei
hatikwanisi kudhinda mari yedu tega nekuti mari iyoyi tofanira kunzwisisa kuti chakaita kuti mari iyi izobuda musystem chii yanga iri dambudziko reinflation makwira aita mutengo pasi rese saka kuti dhinde mari yeisusu tinofanonga taunganidza mari kunze kune dzimwe nyika US dollars inokwanisa kutibatsira kupedza gore tichitenga zvinhu kunze kwenyika tisina chitatengesa kunze kwenyika inonzi pachirungu import cover.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou nezvekusaririra kwevana vari kumaruwa kunyanya munyaya dzedzidzo zvichikonzerwa nemafashamu emvura.
Kunzvimbo dzakawanda kumaruzevha kuri kutonetsa, kunana Masvingo, kunana Mberengwa, kunana Insiza, nokuti vana havana kukwanisa kunge vachidzidza kotoro rino iri. Zvinotoreva kuti 4 months dzakapfuura idzi vanga vasingadzidzi, nokuti vakawanda mabhiriji akadambuka, saka akadambuka vari kumhiri uko vasingakwanisi kuenda kuzvikoro kwavo. Saka vana vakawanda vanga vachinzi vaende kuchikoro chiri padyo navo. Saka unozoona kuti kumwe zvikoro zviri padyo navo zviri 17 kilometers, ava vana vegrade 0 kana vana vegrade 1, saka zvaakunetsa. Saka magrade 7, maolevels, maalevels ndo vana vakanyanya kuinda padambudziko rakaoma, nokuti vakarasikirwa nokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro kwavo, ende vari kunetseka zvikuru. Vabereki vavo zvekare, kune vabereki vakatorerwa zvirimwa zvakawanda, nzara yakafunya chisero mudzimba dzakawanda. Munongozivawo kuti zveeducation zvinodawo kumba uchidyawo wagutewo zvakanaka. Varayiridzi vabereki vakawanda havana chokupa vana vavo, saka zvinoaffectawo the system of learning. Zvimwe chetezvo nepokurara, vakawanda misha yavo yakadistroyiwa, havana pokurara, saka havana resti vana. Vana vajaira kungorara panze pamheni kana pamavharande, zvinova zvinoafektawo kudzidza kwavo, nekuti vakapiwa homework hapana pavanokwanisa kuti vanonoita kumba, nokuti hakuna zviona kana hakunawo electricity yekuti vaone kuti vaite homework ine zvakadaro. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nzara, kusagarawo pakanaka, panokwanisa kunge pachipawo accommodation kuti mwana aende kuchikoro, nekusaenda kuzvikoro zvavo chaizvo zvavaikwanisa kunge vachienda. Kwozotiwo kune vamwe vakafawo vatorwa nedzimvura, zvinhu zvinongova dambudziko rakurira varayiridzi, vadzidzi, vamaparents, ende tisinawo intervention inouya chimbi chimbi kuti vanhu vakawirwa nedambudziko rakadaro vange vachikwanisa kugarawo mudzimba dzakanaka.
Imi sesangano revarayiridzi muri kumboitawo here musangano nehurumende kuti muone kuti mungagadzirisa sei dambudziko iri?
Hongu takaita navakuru vehurumende including na vakasikore velocal government tichizamawo kuti patinonge tichikwanisawo samasangano avarayiridzi tichikwanisawo kuti tipewo zvatinofunga kuti zvingabatsirawo vana vanenge vakahwira nemadambudziko akadaro, samablankets netumariwo tushoma. Munongoziva kuti hatinawo mari samasangano avarayiridzi, nokukurudzirawo hurumende kuti inge ichibatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashama emvura. Asiwo tinokundikana pakushaya mari, isene tinozongoengaredzawo kuti hurumende saiyo iri pamusoro pezvese naikwanise kuti iinde kwakadaro zvinhu zvikurumidze kugadzikana kuti dzidzo yavana isarasika zvachose.
Saka pane urongwa here hwekuti mazuva etemu kana kuti ekotoro awedzerwe kubatsira vamwe vanga vasingaende kuchikoro, zviri kufamba sei?
Ipapo panoti netseo mudzidzisi unonetsa kuti unodawo kuzorora, varayiridzi vanga variko kuzvikoro vachingoticha, hongu kune vana vasina kudzidza. Asi hationi kutiza kuti kuwedzera kotoro ndo kungapa kuti vana vadzidzi. Tinoratidza kuti kucreata makondishini akanaka kuvana ndo kungapa kuti vakwanise kuzodzidza zvakanaka, nokuti nyange tikawedzera temu, kana vana ava vachingobva kumba kusina pokuti vanorara, kana vana ava vachingobva kumba kwokuti havana kana tebhu yokuti vanyorere homework yekubva kuchikoro, hapana zvazvinochinja.
Mukuru wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo. Iko zvinotochenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Lynette Mudewe vesangano reZimbabwe Activist Alliance. tino kuchingamidza ine mutfaro pano pachirongwa chedu muzvare mudewe.
Ndinotenda makadi vana veZimbabwe vari muZimbabwe nevari kwese kwese asi vari vana veZimbabwe.
Tinoona kuti mwedzi wemadzimai wakurume takaona uchipera nezuro. Pane zvamungati imi semudzimai ari munyika zvamungati zvakabuda here mumwedzi uyu zvingabatsirawo madzimai mune remangwana?
Well, muZimbabwe ndisingazivi zvangu ndida kutaura nezvedu seZimbabwe Activist Alliance. Hatina kumbogara tatoita chirongwa chekuti tinee mwedzi wemadzimai. Maybe iri nhau yekuti nyamwe ndiri mudzimai anotungumirira basa iroro, handizvioni semunhu wekuti ndinozvilimita ndiri mudzimai. Ndinozviona ndiri mwana wevhu, ndinozviona ndiri an African, a human being akakwana anokwanisa kutaura zvaanoda nezvaasingadi nemhaererano neZimbabwe, neAfrica and the world is a human being. Saka ndinofunga kuti tichinzwisisa kuti madzimai vane zvavanoda zvavanoti maspecial issues zvavanoda, isu tiri imwe breed, tingati imwe age yemadzimai ave kuziva kuti hapana chinouya kana wakarara, chese chaunoda chifaitire. Ibva kuti even kuti uzvare uri mudzimai, you have to fight to give labor. Saka hatizi vanhu vari kuexpecta kuti zvinhu zvinongouya zvega. Asi kuti tinobhiliva kuti pfungwa dzedu tikabvuma kuti aiwaka ini nemunhu anenge achinzerume takasiyana pasikarudzi, asi pakuita basa reupenyu hwevanhu vese uyazvesaia.
Pane vangada kuziva kuti ivo muzvare Linet Mudewe ndiani, sangano renyu runoita nezvei?
Sangano redu reZimbabwe Activist Alliance zvinove zvinondirwadza futi kuti sei munhu achifanira kunge achinzi pfungwa dzake ndedzepasangano. Hatikwanisi here kuti tive vanhu vanotaura? Ndini ndiri muzvare Linet Mudewe, ndakazvarwa kumhuri yanhenzi, ndine inzwiriri kutaura. But zvisinei Zimbabwe Activist Alliance musangano unobatsanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanobvuma kuti Zimbabwe kuti ive zvairi, kana kuti tiendese Zimbabwe kwainofanira kunge tienda, tisu tinofanira kuzviita. Saka Zimbabwe Activist Alliance isangano rinobatsanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanoti tisu Zimbabwe yacho, nyika ndisu, tisu nyika.
Zvii zvirongwa zvamuchange muinazvo iro gore rino, tichiona zvedu kuti rava pakati mbijana, asi zvii zvamakaronga imi nesangano renyu?
Tisu sangano reZimbabwe Activist Alliance rine muono wekuti vana vevhu, vana veZimbabwe vanofanirwa kubatana. Tinovabatsanidza iri nyaya yekuti vana vevhu, vana veZimbabwe. Kusiyana kwekuchechi yaunoenda, kusiyana kuti ndiri munhukadzi, ndiri munhurume, ndiri muRoma, ndiri muAnglikani, ndiri murungu, ndiri munhu mutema, tibatane nechibatanidzwa chatinacho chenyika yekuti nyika yedu iZimbabwe. Saka urongwa hwedu ndewekuramba tiende kuvana vevhu tichitaura nhau yekuti tiri vanhu vamwe chete. Dambudziko rawira reZimbabwe rawarwira vana vese veZimbabwe. Kuti tigadzirise dambudziko riroro futi tinofanira kubatana sevana veZimbabwe, togadzirisa zvanoita muZimbabwe. Iyoyo ndiyo meseji inobva kuZimbabwe Activist Alliance, kuti nyika vanhu, vanhu inyika. Hatina nyika yatingataura kana tisina kutaura nezvevana vevhu. Saka vana vevhu ngavauye vataure zvavanofunga. Tinoona nyaya yekurejista kuti tigozovhota. Vana vevhu vese ngavarejiste kuti vagouye kuzovhota, vataure kuti nyika yeZimbabwe yavanoda ndeipi. Nekuti nyika yeZimbabwe zvairi tisu tese, anoti ndanga ndiri pakati, anoti ndanga ndisiri pakati, we are the same people, we are the problem and we are the solution.
Pane avo vakateererawo, pane zvamuri kuita here imi kukurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota kwamataura uku?
Hongu, pane chirongwa chiri kufambidzwa namuzvare Maureen Kadema-Unga.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linet Mudewe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvipo zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri.
Ndirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kusvitsa makore 25 kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Maita enyu vakandemire.
VaMachisa, tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rasvitsa makore 25 raumbwa. Tinoti makorokoto nebasa ramuri kubata zvii zvamuri kutaura pamusoro pekusvitsa makore 25 Zim Rights yaumbwa.
Aiwa, tinopa kutenda kwamuri vakandemire nekuti ndimi munotipa samanyemwe zvakataurwa navamutukudzi. Regai nditange nekutenda mhuri yose yeZimbabwe. Ndotendawo vatsigiri vose vanosanganisira avo vanoita kuti patinodawo mvura topiwa mvura, patinodawo kupfeka topiwa kupfeka, patinoda pekuvanda mvura topiwa pekuvanda mvura. Ndoda kutenda mapartners ese atingati mafunding partners kana madevelopment partners edu ese. Ndigotendawo vatinodyidza nawo navo vanoita kuti basa redu rirambe risingokurudzirwa sekukurudzira kwamuri kuriita. Ndigotendawo hurumende yeZimbabwe inoitawo kuti tikwanisewo kushanda nyangwe zvedu apo neapo zvimboita hwaa gonzo nachingai zvinofanikwa. Ndigotendawo zvakare iwo mamembers eZim Rights mastructures edu vanasachigaro vedu vese vanoita kuti Zim Rights inzi inoshanda. Ndinotenda chose nesupport yatinowana. Tingadi tisipo daipa pasina vanhu ivava.
Chii chaita kuti sangano renyu rirambe rakasimba?
Hanzi simba rehove riri mumvura. Simba reZim Rights rinowanikwa muvaridzi veZim Rights vanove ndiwo mamembers eZim Rights. Handina kunge ndataura kuti kune vakatangisa donzvo iri, atingati mafounding fathers, variko nanhasi. Ndivo vanoramba vachiti pakufema kweZim Rights. Ndivo vanoramba vachingoti itai makadai, rambai makadai, itai makadai. Asi zvikuru ndezvekuti panowanikwa musangano wemembership uchirarama kusvika nguva ino, zvinoreva kuti mamembers anenge ane chivimbo chekuti musangano wavo unofamba. Vanotiza vanhu kana musangano usingafambi.
Ko zvamunotiwo makakwanisa kubudirira sesangano?
Hapo ndoda kupendedza varidzi veZim Rights vanove ndiwo mamembers pakuti dai tanga tisina mapoka anokurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, Zimbabwe ingadei isiri pairi nhasi. Mburikidzo ingadei yakaita kuti tisasvike patiri nhasi. Maziso evanhu angadei akavharika vari mapofu nyaya dzekodzero dzavo. Saka isusu tiri kuti kusvika nhasi uno tinopembera tichiti mhuri yeZimbabwe inotoziva kuti inogona kurambira hurumende kuti aiwa izvi zvamuri kuti hazviiti kana kuti zvamuri kuda kutiitisa hazviiti.
Ko remangwana resangano renyu?
Hatisi kuzombobva pane nyaya yekuti ticharwira kodzero dzevanhu. Kungauye mvura ine mabhanan'ana kana kuti ine mutindo wakaita sei, tikaramba tichirwira kodzero dzevanhu kuti varwire kodzero dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa, onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe, rambai muchitisigira. Thank you very much.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwako aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzemihoro. Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.